Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Chinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 17, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa naVambeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze.
Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 vataVambeki vanoita hurukuro nevemapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbo vemutungamiri wenyika yeSouth Africa vataVambeki vakapinda munyika nezuro vakaita musangano wekutanga nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachizosangana nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa pashure murwendo runonzi rwakanangana nekutsvaga nzira dzekupedza matambudziko akatarisana nenyika. Nasi Vambeki vasanganawo nevamwe vatungamiri vemapato anopikisa vari muchikwata chevatungamiri vemapato vakakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika gore rapera chePolitical Actors Dialogue kana kuti Pollard. Vasangana naVambeki vanoti mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Lovemore Maduku, mutungamiri weMDCT muzvaro Thokozani Kupe pamwe nemutungamiri wePeople's Democratic Party amai Lucia Mativenga. Batore MDC inotungamirwa navachamisa rakaramba kutambira kuti vamunangagwa ndoo mutungamiri wenyika richiti rinotambira chete kupinda munhaurirano dzinotungamirirwa nemuyananisi wekunze kwenyika. Vambeki vanozivikanwa zvikuru nekuyananisa gakava raiva pakati pevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevaive mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai izvo zvakazoita kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa muna 2009. Kuti tinzwe zvakabuda kubva mumusangano wavachamisa naVambeki tabata mutauriri wavachamisa Dr. Nkululeko Siwanda.
Musangano waitika pakati paPresident Chamisa naVambeki wakakosha zvikuru sana nekuti tikuona kuti wakuratidza kuti nyaya yaitaurwa naPresident Chamisa yekuti aiwaka vari kupolad vanoitawo zvavo asi zvinhu zvenyika zvinoda kuti zvigoitwa panze pachiita kutaurirana pakati pevakaba maelections neMDC inotungamirwa naPresident Chamisa ndo vanoda kuti vanyatsosangana pogadziriswa nyaya yekubirwa kwemaelections. Saka taona kuti President Thabombeki vauya kuno vakati aiwaka ndichasangana nenhengo dzePollard asi nokuti nyaya yeZimbabwe yakakosha kukunda zviri kuitwa kuPollard kunenge kune karwuyo kamwe chete ndichada kuti ndigosanganawo naPresident Chamisa kuti tinyatsoona kuti zviri kufamba sei.
Chii chikuru chavakataura nezvacho?
Zvatinoziva kando zvekuti nyika yemuZimbabwe haisina kumira zvakanaka, saka vakabata nyaya dzakati wandei dzekutoti tichati kana vazowana mukana nhasi nekuti vari mumameetings tochidzitarisa dzese toona kuti dzavakawirirana naPresident Mugabe kuti ndo dzichataurwa ndedzipi dzavanoda kuti dzimbomira ndedzipi. Saka tiri pamwe pakuti vakatarisa nyaya dzakatarisana nekunetsekana kuri kuita vana vemuZimbabwe panguva ino asi kuti tingadome nyaya imwe chete toda kuti tange tapedza kufuirana naVambeki kuti zvatinoda kubudisa ndezvipi.
ndiani akashevedza vambeki munyika? Chii chakaita kuti vange vari muZimbabwe?
Aiwa Kanya, hai muZimbabwe yava kuzikanwa muregion. Tinoziva kuti pakatumirwa vanhu vakati wandei kuregion kusati kunotaura kuti Zimbabwe hakuna kumira zvakanaka, uye tinoziva kuti vamunangagwa navice president wavo vaakuonekwa neregion seregional security threat. Saka izvotofunga kuti zvinhu zvakakunetsa zvikuru sazvinoda kugadziriswa.
Pangave nekutarisirwa kweimwe GNU here?
President Nelson Chamisa vari very clear nechirungu, vanotaura zviri pachena kuti aiwaka ina handisi kuda kutaura nemunhu nenyaya yekuti tichida kuti tiite zvigaro kana kuti tiite GNU. President Chamisa vane zvinhu zvavanokoshesa zvavanoti 5 key point plan.
Vanga vari mutauriri wemutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa, Dr. Nkululeko Siwanda vari parunhare muHarare neStudio 7. Blessing Zulu Studio 7 abatawo vamadhuku kuti tinzwe zvabuda mumusangano wavo navambeki.
President Mbeki vari muZimbabwe, vakauya muZimbabwe vachida kuuya kuti vaonewo kuti inzira ipi yavangabatsira nayo kuti vanhu veZimbabwe, zvikuru kuti vari mumatongerwo enyika, vakwanise kuita pfungwa imwe yekuramba vachionana vachitaurirana kuti vabatsire kubatsira matambudziko ari mukati menyika. Vanofunga zviya zvokuti kuti nyika ibudirire, ifambe zvakanaka, matambudziko eikonomi apere, vatungamiriri vemapolitical parties nevamwe vatungamiriri vanofanira kuramba vachionana vachipanana pfungwa. Saka izvozvo hazvisi kuitika muZimbabwe izvezvi. Vamwe vari uku, vamwe vari uku. Saka ndozvavaida kunyatsonzwisisa kuti chii chiri kuita kuti zvinetse kudaro, uye ndeipi nzirawo ivo yavangabatsira nayo kuti pamwe zvinhu zvipinde pasituation yekuti tinokwanisa kuonana nguva nenguva tichipanana pfungwa, tichibatsirana sevanhu vari mukati mezvematongerwo enyika, zvisinei nekuti bato rako rakakura kana rakaita diki zvakadii. Saka ndonyaya yatanga richitaura isusu taenda ikoko navakupe Mai Matuenga na Priscilla Mserambi na Obed Kutu, takamirirawo masangano emapolitical parties ari mupolas kunovapa pfungwa dzinosanga richidiscusa navo.
Apa parina kuumbwa hurumende yemubatanidzwa kana kuti zviri kufamba sei?
Haa kwete, haisiri nyaya yekuumba hurumende yemubatanidzwa, haisi iyo nyaya iripo. Nekuti munhu kuti apinde muhurumende anotofanira kunge akasarudzwa nevanhu. Saka isusu kupolad hatina kusarudzwa kupinda muhurumende, tichazotosarudzwawo makore anotevera. Izvezvi izvi basa redu nderekucontributa, kubatsira pfungwa dzatinadzo nemapato edu kuti nyika ienderere mberi. Saka pfungwa iripo haisi yekuti paitwe iainos government of national unity. Haa kwete, haisiyo iri kufambira vambeki. Vambeki vari kuda kubatsira kuti vanhu vemhuri imwe chete yeZimbabwe vangokwanisa kuwirirana kwekuti vataurirane nguva nenguva vachibatsira kuti maproblems oitwa sei.
Mutungamiri webato reNational Constitutional Assembly Mushinafundo Love Momadruku vachitaura vari parunare naBlessing Zulu Studio 7. Tabatawo vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF vagadzira chirumanzu, avo vanoti kupinda kwavambeki munyika mucherechedzo yekuti vamunangagwa vakazvipira kuti zvinhu zvigadziriswe nekukatsika.
Kuuya kwavambeki zvinoratidza chido neshungu dzavamunangagwa kuti naividwe kozvandakati ngatitauriraneivo sezvevemapolitical parties imhomho yeZimbabwe yanga yataura paballot box kuti ZANU PF ndo inofanira kutonga, avo vakasimudzirawo veMDC zvikanzi izvo no handei kumatare, kumatare vakandokonewa ivo vachamisa. Saka zvunhu zvinoshusha, zvinoshungurudza vamunanga kuti kuumwa wangu iwaye asingaoni ndiyezve anodaidzira masanctions, ndiyezve anoti zvinhu zvichazvisiya jecha. Saka toita sei? Rega maybe vamwewo vanobva kumwe kune imwe nyika kuda vakauya vakambotaura naye kuda zvino ungaona chiedza chokuti nyika inoda kuti ibudire ichibudiriswa namaZimbabwe chete chete.
Asi vachirumanzu takambonzwa vebato reZANU PF vachitaura kuti havadi muyananisi anobva kunze, nyaya iyi ngaigadziriswe munyika. Chii chinenge chazoshanduka kana vambeki vaakubvumidzwa kupinda munyaya?
Aiwa, hapana chamboshanduka, asi kuti ivo vambeki somunhu mukuru, remember is a former president, ende anouya achipa pfungwa dzake kuna current president vanova vamunangagwa, ende akasvikawo akakumbira kuti nai vamunangagwa ndaichikumbirawo kwakuti nditaure nomunhu, handifungi kuti vangaramba. Chavangagurambira chii chinenge chichivanza hurumende yeZANU PF chingava chii? munhu wega wega anoda kuti nyika inoifambirire mberi anobvumirwa kutaura pfungwa dzake. Zviri kuhurumende yacho, zviri kuna president wenyika ino, zviri kuZANU-PF inova ndiyo inotonga nyika ino, kuti zvinosaswa vanozvibvuma here kana kuti kwete.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF vagadzira chirumhanzu vachitaura vari parunare muHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutoko mudunhu reMashonaland Land East vakavhiringidzwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nekunyimwa chikafu, mbeu nezvimwe zvekurimisa pazvirongwa zvehurumende. Vakaumba sangano iro vanoti richatungamira kuti varipwe pamwe nekuti vasarambe vachishungurudzwa nekuda kwenyaya dzezvematongerwo enyika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vaudza Studio 7 kuti vakaumba sangano rinonzi Zimbabwe Victims of Political Persecution zvichitevera musangano wavakaita necommission yehurumende inoona nezverunyararo nekuregererana yeNational Peace and Reconciliation Commission kana kuti NPRC. Sachigaro wesangano iri vamusekiwa Banire vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richange richishanda neNPRC mukupedza dambudziko rekushungurudzwa kwevanhu pamwe nekupodza marwadzo eavo vakashungurudzwa.
Tinoitenda hurumende kuisa kwakaisa NPRC kureva kuti inotonishinangwa chekuti tipodzane maronda titaura nechokwadi kana tichiripana tiripana tobva tati zvinhu zvakadaro hazvadzo kurireke futi.
VaBanire vaendera mberi vachiti dambudziko rekushungurudzana nekusarudzana richiri kuendera mberi uye sangano ravo richange richinyora pasi zvese zviri kuitika pamwe nekuzviendesa kuNPRC kuti zvisarambe zvichiitika.
Munomu hatina kugara zvakanaka semavictims. Chekutanga ndechekuti tichingori victimize tinonyimwa chikafu, nyangwe chikafu chikava chikanzichiite social welfare chinoenda chiri on partisan basis. Chinogoyewa kana chichienda mumaruwa chinoenda pachairman weZANU, achiende pane social welfare officer akafanana kunge sabhuku kana kuti mambo. Chinotanga chitosvika pachairman weZANU ndiye anozonyora mazita kukondirupita pakuyo pa.
Imwe nhengo yesangano iri uye vaimbova kanzura weMutoko Rural District Council vaShem Kativu vaudza Studio 7 kuti chavanoda chete kuti vakakuvadzwa kana kurasikirwa nezvinhu zvavo varipwe uye kuti pave nekukumbirana ruregerero.
Zvotakaitwa hakusi hazvizvinhu zvekunyeba kana kuti ichokwadi chakaitika. Saka chotoda kundoziva chete ndechekuti tizive kuti sei takashungurudzwa, sei taitirwa izvozvo. Takatapara mhaka yei isi taita zvematongerwo enyika zviri pamutemo. Kuva opposition handi kuti wanga wapara mhaka. Saka tii tiri kuti tikaungana segroup sekutaura kwatakaenda kuNPRC tichivataurira kuti ndizvotiri, vakataura kuti aiwa kugroup renyu kana rawe munouya tinotaura tese, takavagirifa tikavataurira zvotiri. Kandi tinogona kuti tiungane tichisangana nemaperpetrators nemavictims pamwe chete.
Vakativu avo vanove nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vati vave kuunganidza umbowo hwezvakaitika sezvakataurwa neveNPRC uye vane tarisiro yekuti vachakwanisa kugara pasi nevakavatadzira kuti vayanane vachitungamirwa neveNPRC. Munyika makaita mhirizhonga inotyisa muna 2008 apo zviuru nezviuru zvevanhu zvakaparadzirwa misha nezvipfuyo pachi chishandiswa nyaya dzematongerwo enyika. Mhirizhonga iyi yakaita kuti vaive mutungamiri weMDC Mushakabvu Morgan Tsvangirai vabude musarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokorwa muna 2008 mushure mokunge vatsvangirai vakunda vaive mutungamiri weZANU-PF panguva iyi Mushakabvu Robert Mugabe. Hatina kukwanisa kubata veNPRC kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi commission iyi iri kukurudzira kuumbwa kwemakomiti erunyararo mumatunhu ese munyika nechinangwa chekuti mhirizhonga kana kushungurudzana kusarambe kuchienderera mberi. Commission iyi yakafambawo matunhu ese munyika ichinzwa zvichemo zvevanhu pamwe nepfungwa dzavo pamusoro pekuti zvichemo izvi zvingagadziriswe sei kuti vanhu vapanise kugarisana murunyararo. Ndakamirira Studio 7 paMutoko Center, ndini Godwin Mangudla.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. zviuru nezviuru zvevanhu vemugambia zvaratidzira muguta rebanju zvichiti mutungamiri wenyika iyi vaadama baro vasiye basa asi vabaro vava kuti vanoda kuti vatonge kwemakore mashanu mutemo yavo yechishanu kunyanga hazvo vakambenge vati vachange vari panyanga kwemakore matatu chete mutemo yavo yechishanu iyi Dare repamusoro-soro remuAmerica raramba nhasi kunzwa nyaya yanga ichida kuti kurara mumigwagwa ive mhosva. Danho iri rinosiya mutongo wakaitwa nedare repamusoro-soro remuSan Francisco iro rakarasa chikumbiro chekuti vasina dzimba vasabvumidzwa kurara mumigwagwa. Sangano reDoctors Without Borders riri kudzidzisa veruzhinji muNigeria kuipa kwakaita nyaya dzekubata vanhukadzi chibharo. Izvi zvaitirwa muPort Harcourt pachishandiswa nzinhepfenyuro nezvimwe zvekushambadzisa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti Zimbabwe yadzokera zvakare kumazuva andadzoka munyaya dzezveupfumi kunyange hazvo hurumende iri kuramba kuti izvi ndizvo zvave kuitika. Nyanzvi idzi dzinoti kusagadzikana kwezvinhu munyaya yemari, vamwe vachiramba kutambira mari dziri pasi pemasendi makumi mashanu munongedzwe kuti zvinhu zvaenda kumawere. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Pakaparurwa imwe mari nebhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe, munyika makava nemufaro asi vakawanda havana havo kuziva kuti uku kwainge kuri kupembedza ng'anga neinobata mai. Zvino munyaya dzezvemari munyika zvinenge zviri kunetsa kugadzirisa. Mari yakaparurwa nebhanga guru reRBZ yendarama iri pasi pemasendi makumi mashanu yave kuramba kutambirwa nevanhu vakawanda munyika kusanganisira vemabhizimisi uye vemakombi nevanhuwo zvavo. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzemari.
Takudzoka zvakare kwazvatakambona zviya nguva yekukwira kwemitengo zvakanyanya 2007-2008 pakatangwa kunyorwa mazimari aya tangasitorina mari tane ainzi mabhera cheka aya kana musharangarira wokuti anenge aine mazivara aityisa aitanga ari kumamiriyoni akazoenda kumabhiriyoni akazoenda kumatririyoni akazoenda kumakwanziriyoni mukara muchayeuka ndokwatave kuenda kuti mari diki idzi hadzina zvatichabatsira.
Mashoko aya atsinirwawo namuzvina bhizimisi vari sachigaro yeassociation SADC Chambers of Commerce and Industry uye vakambotungamira Zimbabwe National Chamber of Commerce vaOzwo Bina.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu vedu vaakunzwisisa kuti izvo takamborohwa hatichari kurohwazve. Saka hurumende kana ichiramba kuti inflation yatavari ihyperinflation vachiisa madenominations anoita kunge zvinhu zvakanaka, vanhu vanozongotenderera voti orit ndozvamaisa asi isusu tine kodzero yekuti hatidi kuzvishandisa.
Asi muzvina bhizimisi uye vakambotungamirawo Confederation of Zimbabwe Industries vakaliso Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka hazvo asi hazvisati zvaipisisa pakuti vanhu vati Zimbabwe yadzokera kumakore ekuma 2008.
Anifunga kuti atasvika panyaya yakadaro yekudzava muhyperinflation anifani ndazviona patirimafambiro atiri kuita hongu pane zvonetsa zvokuti foreign currency haisati yanyatsa kuwanikwa maexports edu hanyanyanya kukura maningi ndozvoda kuti zvide zvakurudzirwa zvaita.
Vachitaura mudare reparamende vhiki rapera, gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende ine urongwa hwekuparura dzimwe mari dzebepa dzemadhora 10 nemadhora 20. Ko, izvi zvingashanda here kana kuti kuteya nzou neriva? Dr. Kanyenze vanopindura.
Kana matemi chaiwo chaiwo acho haachabatsiri nekuti haana zvaanoita, haana zvaanotenga. Tava kuda kutoenda zvatanga tava kuita zvika kuita ma100 notes, ma200 notes, ma1000 notes, ndokwatava kutoenda ikoko. Saka izvi hazvina zvazvichabatsira nekuti yai ndokuti vakaita zvinhu zvavakaita kunza mari yemuZimbabwe.
Vajokonya vati zvekunza mari yakati kurei zvinogona kushanda asi panoda uchenjeri
kuitira kuti inflation irambe yakakondroleka.
Chinangwa chehurumende chekudhinda mari diki chainge chiri chekuti zvisaite nyore kuchinja mari pamusika wemukoto. asi vabina vanoti hazvina chiyamuro chazvaunza.
Mari inokanganisa upfumi haisiyo futi iyo yamuri kutaura iyi. $50 nema150 nema2000. Mari inopinda mumarket iri mazimari akakurisisa. Ndo mari inokanganisa upfumi. Ende iyoyo kana reserve bank yedu ichishanda, vanofanira kutoziva kuti ndi blessing here, ndini dina here, ndini ndina nhingi. Ndo ane mazimari ari kutendera muupfumi ari kukanganisa zvinhu zvekuti upfumi hufamba. Ende vanhu ivavo vakawanda vacho havasi vanhu vanozviitira vega, vasina vanhu vavanoziva vari pazvinzvimbo zvepamusoro, nekuti mari iyo haiwani kwenje.
Kuramba kutambirwa kwemari iri pasi pemasendi makumi mashanu kunoreva kuti Zimbabwe iri kutadza kushandisa mari inosvika mamiriyoni mana nemaviri emadhora. Vanhu kusanganisira vakwegura vari kunetseka zvakanyanya kuwana mari kubva kumabhanga. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Kushaikwa kwavana chiremba muzvipatara zvehurumende kwave kuisa upenyu hwemadzimai akazvitakura panjodzi kana vakaita dambudziko sezviri kuitika pachipatara chikuru chemuchinoi. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Muzvaririsa Sibandande mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutadza kusununguka zvakanaka. Muzvaririsa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akafira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri, asi hapana chiremba akavayamura, vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisibanda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasuke chibereko chavo, zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuzviringa utano hwavo.
Mwana ainzi akafira mudumbu, saka ndai pana kuti mwana atanga buda mupenyundo vana Jesu vasvamire. Saka izvozvi zvese zvinhu zvakaitika, but pane zvinhu hatisati ndakezwa chibere, asi zvinhusisa zvakakura. Saka chandinenene ndadiba kuti ndikezwe chibereko. Saka mwana akabuda nezvinhuro, saka handati hatisati ndakezwa, saka ndizoti hazvizondi apeteri ndinizotadza kubata mwana.
Muzvarisibanda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura, zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inouya sometimes haiuyi. Mvura panonaya mvura ikanaya ndokwatinogona chiriita mvura.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba, vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi, icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Karibha, Hurungwe, Karoi, Makonde nezvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonal and West, vatapiwa Ziwayo, vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose. Asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The communications okay because the patients were not attended to by a doctor. Maybe the control of the case was to follow up the doctor carefully. But in general,
kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba, tinoongorora nyaya yacho. Asi handizivi kuti vanachiremba vari pastrike mudunhu, tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Mutauri wekanzuro yechinhoi vatichawana Mulauzi vakaburisa chiziviso svondora pera, vachiti guta rechinhoi iro rine vagari vanosvika zviruzana nemakumi maviri rine dambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndine Ata Chigoriwa.
Yashika nguwe kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nemusi wechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Taurana Elvis Masuka ndiriku South Africa Cape Town.
Taurations.
Yani kana angu taura ndiya wa muna noremekezwa wambeki wakapinda munyika nezuro.
Taurations.
Ku Zimbabwe. Sino tarisira kuti South Africa kudaro dai vari vamwe vanhu veZimbabwe vabatana. Because tirikurarama munyika ine vanhu vakadivide. Wamwe tiri tiriwokwa ninga, wamwe tiri tiriwokwa ningi. Zvinokonzeresa izvo kuti pave neruvengo uye nyika isaenderera mberi. So the best way for Zimbabwe, panoda kuti vanhu vataurirane zvinhu zvofamba zvakanaka, because people are suffering. Tikatarisa kuti maordinary citizens ndo vari kutambura nesituation iri muZimbabwe. Vakuru vedu vari kumupolitics ava vatinovhotera ava havatombofi vakafa nenzara. The better way for Zimbabwe kutaurirana zvinhu zvoenda kumberi, but itisingadi ndechekuti vanhu vataurirane zvefake, because takamboona matalks akamboitika pakati pavamugabe navatsvangirai mushaka vashakabva vakataurirana. Tikaona kuti zvinhu zvakachinja, of course, paeconomic, but panyaya yemapolitical reforms hapana chakachinja. Handichada kutaura panyaya yamaichiwenga.
Taura henyu.
Panyaya yamaichiwenga ndinongoda kungotaura zvishoma kuti kosei maichiwenga vazofungwa nhasi, uye vazooneka kuti vari kutora mari vaibvisa muhome mavo here kana kuti vaiitora kubhengi. Vana vezimbabwe isusu tiri kuchinjwa focus nevamwe vanhu.
Ndinonditanga tikakurabaza ndiri kupari Francis Mavelasi. Pari zvino tisamamirata zvenyika medu yamira parumananzombe. Ndoimba kuti nyika painiye pari nhasi ndivo payaive muna 2008. Semaonero angu munyika medu mudwa solution yokasika. Chambombeka kauya vanhu vazhinji vane fungidzire kuti panokwanisa kuti vachi dzimwe nhaurirano. Nhaurirano dziri kwanisa kuzvara government of national unity. But in my opinion, I see solution. In 2023, tichikwanisa kuita mamwe maelections anenge ari disputed again. Electoral field in Zimbabwe should be leveled first. Ndokuti tisaone mamwe matambudziko kumberi. Saka ipo ndo pandiona pane basa resipusi Marvelous.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kwazwai, mwere Zimbabwe, ine ndini Maikove. Ndino koka ya kutumipinde mchirongwa chedu cheve chidiki che The Connection, nasi Maneru na 8pm. Nasi mchirongwa tukutarisa matambudziko. Akatarisa na newa dzidzi mushikoro munyika. Panguva iyo vadzidzi vakawanda vari kukundikana kubudirira mubvunzo dzavano nyora. Kana mchida upina mchirongwa ichi, kana kutumira mashoko ku Studio 7. Shandisai WhatsApp, panamba zinoti +1 202 465 0318. Muri Zimbabwe, ngatisangane pachirongwa The Connection, muine ni Mike Hove na 8pm.
Webe ya pera rakaiti mbotarisa msore na uza nase. Vakamboita muyananisi pagakava reZimbabwe muna 2008 Thabo Mbeki. Vanoita hurukuro neve mapato ezvematongerwo enyika panguva yemunyika muine bopoto rezvematongerwo enyika. Vakaparadzirwa misha pamwe nezvipfuyo zvavo mumhirizhonga ya 2008 voronga kuti varipwe. Zimbabwe inodzokera zvakare kumaziva ndadzoka munyaya dzezveupfumi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.